vanhu vakara hondo vakara hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere. Nyika yeZimbabwe ive neutongi hunobva kuvanhu. Nyika yeZimbabwe ive neone man one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia zvokuti izvo vanga vari pa vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu ndadliwa maelection ndombozorora, ndo zvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndovane simba rekugadza vatungamiriri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndeyevanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yezano. Saka mashoko avo kuvhundidzira aiwa haashandi. Vana veZimbabwe ndo vane masimba ekusarudza utungamiri. Vana veZimbabwe ndo vane masimba ekupa simba kune uyo wavanenge vasarudza. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa, tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi, ndivabatsire ini Chibaya nelecture ndiri kuvapa yemahara isingabhadhagwi kuti aiwa varwi verusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke. Tinovaremekedza uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato rezano, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndinoda kudokurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayuti edu ngaazive kuti hurumende ichauya mangwana ndo vachaisarudza. Simba rumaoko mavo, ngavaende vanorejesa kuvhota. Varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tinzwe.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Hakuna munhu unokwikwidza mugore ra2021 kuti nyika ino haina kurwirwa nezano nezapo. Kana munhu achitaura kuti Zipura nezano raisiyo yakarwira nyika ino iyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kuti pa independence. Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe vana vakafira nyika ino iyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidency inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Hamuziva here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita muno muka democracy, and elections are not like Coca-Cola. Haatesti zvakafanana, they don't test the same ka zvokuti unoti kana kuZambia kana opposition ikahwina, opposition yemuZimbabwe ndo ichahwinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu. Saka mogoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedii ripi, zvinogumira ikoko zviperera ikoko. Kana vachiti chamisa achatonga tichangoona kamuna 2023 March. Ine kuti isu tikuziva tikavamunangagwa ndo anenge vari muzvo. Havana kuvari kumboenda, hatisi kumhanya, hatina patiri kumhanyira isu, tichirimo muMazimba umu. Nokuti tiri kushanda uye musangano wedu wakaberekwa navanhu, nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana clue yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyirira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika muno ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimacy crisis, nokudawo kuti kosarudzo dzemuna 2018 hazina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomaona sei ekuti vachamisa havakubvumidzwa kutungamirira nyika ino nemaveterans. So mhinduro iripo ndeyekuti isu nemaveterani todourirana chaizvo, uye zvakare ndo vachange vachitori mberi kuti vange vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Chandiri kutaura pano apa ndechekuti nyaya dza2023 dziri very clear. Ko chinombonetsa chiiko kuswera tichipopotedzana pano tichipedza nguva tichitsvetera mazwi? Vana vemuZimbabwe vachangosimuka vachienda kunovhota. Mavhotera ava vanoita anozvitangwa kubva kuna 1980 ndo mavhotera atingori nawo iwayo, ende tiri kutoramba tichimawedzera. Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF, wana Zimbabwe wana votera president we ZANU-PF ndosaka vaivhotera vamugabe ndokusaka vakavhotera vamunangagwa ndovachavhotera zvavamunangagwa zvekare izvi zviri pachena hazvimbodi zvekuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari yekutsvaka mazishoko mupinyi yechishona ekuda kufadza vanhu hatina nguva iyoyo vamunangagwa vachahwina musarudzo dza2023 nokuda kwokuti vazadzikisisa donzvo ravakawirirana nevana vemuzimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu tichagadzira migwagwa iri kugadzirwa tichagadzira indastiri yedu kuti muve nemabasa mabasa nemaindastiri ari kugadzirwa mamwe akatogadzirwa akushanda tichagadzirisa nyaya dzemining kuti dzikontribute kunyaya yenational cake remunyika medu kuti gore redu rikure senyika all those things are happening